nhasi vashandi vehurumende vehutano muzvipatara zvakasiyana siyana munyika yose, kunyanya zvipatara zvikuru zvinosanganisira Parinyatwa, Harare Hospital, Mpilo, UBA, Chinguchene nemamwe maprovincial hospitals akatekeshera nyika yose. Tiri kunzwa kuti vashandi havana kuenda kumabasa nenhaurwa yemari yemuhoro dzavari kuchemera kubva kuhurumende.
Kubva nezuro masiya tsamba kuHealth Services Board, mune zvamati manzwa here kubva kuhurumende?
Pari zvino kubva nezuro kwaenda tsamba yekuramwa mabasa, hatina chatati tanzwa chinobatika kubva kuhurumende.
Chii chiri kudiwa nevashandi vezveutano iwo vachaita kuti vakande mapadza pasi?
Vashandi vari kuti vari kuda mari yemaUS dollar. Mari yavari kuda, vari kuti vanoda mari yavaitambira before 1 October 2018. Hurumende isati yachinja mutemo wekuti bond nemaUS dollar is 1:1. Saka ndiyo mari yavari kuti vari kuda iyoyo. Nekuti zvinhu zvose muzvitoro nemamwe ose mapazi kunotengeswa kwatinokwanisa kuenda tichinotenga nekurarama kwava kuitengeswa nemaUS dollar, kusanganisira peturo nedhiziri zvekuisa mudzimota. Even mamwe mashops anotengesa magrocery mazhinji ava kutengesa nemaUS dollar. Even vanotengesa zvokupfeka nezvose zvinhu zvose zvangoiswa zvichipegwa. Mukaona pane vanonga vachitengesa nemaRTGS vanonga vakatoisa neblack market rate. Saka izvozvo zvaita kuti zvinhu zvikwire neRTGS zuva nezuva. Saka vashandi vari kuti kudai hurumende yakwanisa kuti ititambirise nemaUS dollar tonokwanisa kurarama nekukwanisa kuendesa vana kuchikoro nekukwanisa kuona chokudya nemhuri dzavo.
Saka imise vashandi zvii zvamuri kuti dai zvaitwa nekukasika, tichiona kuti kuramwa mabasa kwenyu kwauya munguva yeCOVID-19?
Vashandi vari kuti kudai hurumende yaita nekuchimbikidza kugadzirisa dambudziko remuhoro yavo kuti vaone kudzokera pamabasa, vaone kubatsira ruzhinji rweZimbabwe, nekuti tiri munguva yakashata, nguva yeCOVID-19 rinova denda riri kutapukiranwa zvakanyanya. Tingatarisa muno muZimbabwe makesisi ari kuramba yachikwira, kutaridza kuti vashandi vehurumende vezveutano inguva yavari kudiwa pamabasa zvakanyanya kudarika dzimwe nguva.